Ine nima zvandakataura ndezvekuti ngatitarisei zvinhu zviri kana tichida kuti tinge tine vanhu vangakwanise kutarisa kana zvichigona kuti toenda mberi sei. Ngatitarisei kuti toita management committee yese here inenge ine Copac, nokuti iri ibasa reCopac. Kana kuti toti pati yega yega ngaidome munhu mumwe chete angari management committee, tobatanidza nemakochi eCopac kuti tifambire mberi. Ndobva vabvumirana kuti ngatitarise kuti committee iti vanhu vashoma. Ngatitorei vanhu, bato rega richitora munhu ari mumanagement committee nacochair, ari mumanagement committee nacochair, kuti tiite reflect kuti iyi inyaya yeparamendi, kuti vatarise kuti kana paine chinokwanisa kuitwa zvinoenda mberi, ivo vanhu vanga varipo ivavo takangoti ngavaite vashoma, kuitira kuti kana zvichifambira mberi pamwe zvingangoite kuti vanhu vakurumidze kubvumirana kana kusabvumirana. Nokuti ndakati nini, zviri kubato rega rega kuti vataure kuti vanoda kuita chii kana vanhu vasangana. Hapana munhu nyowani ari kupinda ipapo.
Saka vanotarisirwa kupinda vachibva management committee ndevanani?
Iye zvine izvi hanifanga takana vachinamasa, asi pane munhu anotaurira wekubatwa kuti vachinamasa ndovanenge variko kubato rekuzanupf. Kubasa rekumtct kuna kuine vabiti hanifanira kwanisa kubatana navancube kana minista misara yemishonga. Mafoni avo ari kungonzi haasi kubatika, saka hanifanindaziva kubva kubato ravo kuti achapinda pondiyani.
Chii chinenge chasiyana pane kunge dai gwaro iri rakangotariswa nemanagement committee kana vanhu vari mumanagement committee varivo vari kuzongoumba committee?
Dei kuri kuti ndiri kuofisi kwangu ndaikuverekera zvandakanyora, ndokonanga ndatitoenda tese iro management committee kana kuti toita vanhu vashoma. Mangangamukava kuti tikaita vanhu vashoma pamwe zvinotipa kuti tinge tinokwanisa kugumirana nekukurumidza.
Saka pane mazuva here akatarwa ekuti committee inge yapedza kuita basa iri, uye kana yapedza gwaro richaendeswepi?
Takabvumirana kuti takati mazuva manomwe committee inofanira kunge yapedza. Indakanyatsotaura chaizvo chaizvo zvakatonyorwa mupepa rangu kuti kana yapedza committee, zvayapedza kana paine chinenge changuitwa chine chachinjwa, ngazviende kuselect committee yakazara yese. Yonotaura kuti inobvumana zvehere kana kuti kwete, nekuti iselect committee ichaenda negwaro iri kuparamende, ibasa reparamende.